Sachi Garo Zek, Justice Priscilla Chigumba, vaudza nengo ze komiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti commission yavo inoshora zvikuru mirizhonga irikuitika munyika iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mirizhonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaita zvemirizhonga pamusangano uchangobva kuitwa necommission iyi weMultiparty Liaison Committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chePolitical Parties Code of Conduct icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaenderera mberi vachiti commission yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndeyedu. Ngatibatsiranei kana takuenda kusarudzo. Tisarovani, tisatukani. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kupalamu. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidza. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudza.
Vati Zeki haina simba panyaya dzemirizhonga uye kana pachinge paitika mirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZEC.
Kana anenge ambunyikidzwa nekodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission, ane kodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court, kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi, ndiri kuda kuti Electoral Court imubvise paballot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZEC muchititaura kuti maroho hambama, ZEC haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo. Pakuti kurohwa kwamaitwa uku tisakanganise nhau yesarudzo panguva yatinenge tichiita zvesarudzo munofanira kuenda kumapurisa monomhanya mobvurisa dhoketi rekuti Electoral Act yakanganiswa kwete kubvurisa dhoketi rekurohwa mbama.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana ZEC ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemirizhonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa musangano wake unobvisirwa mavhote proportional representation kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamiliyoni dollars chaiko chakuti kubhadharisa ifaini yekuti makatuka nguva yezvesarudzo zvisingabvumidzwe nemutemo wesarudzo. Saka isusu muno muZimbabwe masimba iwayo hatina, uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekurejista mapolitical party kana kuadhiriji. Tinove zvinotitadzisa zvakare kuti tikwanise kuadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavakudzaita.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti ZEC ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu nguva yesarudzo.
Kurudziro irimo mumodholo ndeyekuti ZEC ikwanise kunge ine mazino anoruma kuita kuti vanenge vachityora kodzero dzevanhu idzodzo vasakwanise kuita take part kumaelections kwavanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemirizhonga yezvematongerwo enyika uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mirizhonga.
Tikaona zvichienderera mberi tichadaidza minista weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga nekuti isusu chatiri kuda kuti tiite maelections ane runyararo.
Mirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mirizhonga. Zvichakadai ZEC yati sarudzo dzemabyelection dziri kufamba zvakanaka uye kusvika pari zvino pane vanhu mazana matatu nemakumana nevaviri vemuno vanyoresa kuti vaongorore sarudzo idzi nevanhu gumi vekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemabyelection musi wa26 mwedzi uno kudziva nhengo dzeparamende nemakanzura akadzingwa basa kana kufa. Mune imwewo nyaya vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai Biti vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. Vabiti vaudza Studio 7 kuti nyaya yakamagarwa kumapurisa asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highland Police Station. What they are doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo ari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.